in Washington. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 30, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa votsvaga rutsigiro kumarondera. Ukuwo mutungamiri wenyika nebato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vange vaine musangano kuNkai. Vaimbova gurukota rezvevechidiki vaSevia Kasukuere voshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe Electoral Commission. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vashora mutungamiri wenyika zvakare vari mukuru webato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato reCC kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka uyewo kwavati kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kubudikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimhosva. Asi ZANU PF iri kuti zvose izvi ndezvemugodzi matsuro. Tobias Mudzingwa anga ari kumarondera uye anotipa nyaya inotevera.
Kopinare mkomana? Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro, vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma nyaya kutiita hatiteheri sadzamutekweka haungatori 12 masits anofanira kukondeswa. Mnangagwa neZANU PF haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno kubulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinza ana mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowiranene here?
Vashora wokutadziswa kwavaSevia Kasukuere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate the candidates through the court. Ane mvumo yekukondesta. Enhengangi Zadeka Sukuere akangopinda. Ndoziva kuti panumber 1 maitota mukoma. Panumber 2 hapana munhu. Panumber 3 hapana munhu. Panumber 4 Kasukuere. Panumber 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muZANU PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu seZANU PF hatina chokuita nezvek uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudiciary. Judiciary iri independent, zvek iri independent.
Vachamisa vati kune vakuru vemuZANU PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavaMnangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato reZANU PF rakundikana kutonga nyika naizvozvo ruzhinji runofanira kubvisa bato iri muutongi.
Arosa akangofa mapotozo kana vashandi vacho vabati zvakanaka zvikoro zvatiza neatambisa mapinda zvikayamirwa shuka.
Mashoko aya atsinirwa nava Godfrey Karembera vanozivikanwa nevazhinjisa madzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 August tinokurudzira munhu wese tingaende kunonovhotera pana president advocate tibvise nhubu idzi nanadada idzi mbavha mhondi dzatitadzanyika kuenda mberi hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai uku kwavaganza vachiti kunyange madhongi akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching. No one will stop the march of Zanu-PF. We are unstoppable. Zanu-PF will always win.
Vamunangagwa vatiwo kunyange nyika yakatemerwa zvirango vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika.
The Western countries and in particular the Americans, they have imposed sanctions on the Republic of Zimbabwe. So we, the victims of American sanctions, should cooperate and work together to fight these sanctions from the Americans.
Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezi lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungstone Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka ndochiuya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndiwo ari kuzvitaurira pachezvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuwere vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vanopindira zvakanyanya kune zvinenge zvichiitika kumatare. VaKasukuwere vanga vachipindura mashoko avamunangagwa ekuti havapindire pane zviri kuitika kumatare uye havana kana munhu mumwe chete wavakaendesa kumatare. Vamunangagwa vakataura mashoko aya panhandare yendege vachibva kuRussia mushure mekubvunzwa nezvenhengo dzemapato anopikisa dzakawanda dziri kurambidzwa kupinda musarudzo dzichinzi dzakanonoka kuendesa mapepa kana nezvimwe zvikonzero. Kunyange vaKasukuwere vakakwira kudare repamusorosoro reConstitutional Court vachipikisa kurambidzwa kukwikwidza mutevedzeri wasachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers esarudzo yemutungamiri wenyika kwatotanga. Asi izvi zvashorwa zvikuru navaKasukuwere vachiti kuzvidza matare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKasukuwere.
Vangatozuza izvozvo kuvana vari kukreshi ava angakwanisi kutaura mashoko ayo kwatiri nekuti vamunangagwa tinovaziva unhu hwavo zviri pachena wani vakazvitaura pajengerere kuti zvinhu zvose zviri pasi pavo. Hatingakanganwe zvekare kuti vamunangagwa nyaya yekusika election kana sarudzo inopinza vamwe vose ndo yavapa kuti varambe vakatsimbiridza nyaya yeuye huori yekupa majaji motokari dzimba nezvimwe zvakadaro zvikusanganisira kubvisa vakuru vematare vavanenge vachavanotonga havafambi nezvavanoda. Zviri pachena chose kuti matare ari pakati pebishi nemheremhere rekutsvidzirwa navamunangagwa.
Tanzwawo veZEC vachitivo vatanga kudhinda maballot papers achavhoterwa musarudzo yemutungamiri wenyika vachitivo nyaya dziri kumatare dzapera. Ichokwadi here ichi?
azvigone hadyo havasidare pachavo nyaya isati yatera matakwira rimwe dare pamusoro rinotarisisa kuti isusa zvizvarwa zveZimbabwe uyezve nekodzero dzangu dzinofanirwa here kunge ndichimira kana kuti kwete. Zvakadaro sei mutemo wakasevenzeswa nevadare vakatonga nyaya haugone kuti ungonzi wabvuma usati waenda kuconstitutional court kuti isanobvuma kuti zviro kwazvo mutemo wakakanganiswa panyaya yekodzero dzangu ndiwo wakasevenzeswa ndiwo here. Saka zvereva kuti my rights angu semuve mwana weZimbabwe nekodzero yekumira zvigaro zvatinoda akakanganiswa hazvigone kungobvumwa nekuti vakiwa vanzwa zvavanzwa mupepa dai vari vamwe vambomirira ngavapavire ngoma usiku hurefu.
Saka vakaenderera mberi muchaita sei?
Tinavo mangwana mangwanani makuseni tinazvo zvipanera zvekugadzirisa nyaya yacho chasvika hedu kwamvura yacheka makumbo kumberi uku kune nyaya saka kumagumo kune nyaya saka tichiri tese hatisati taneta hedu.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia kasuwere vachitaura vari parunare kusouth africa. Asi vamunangagwa vari kupindira here mune zviri kuitika kumatare? Tabvunza gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwe kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mudumbiro redu remutemo. Mudumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Ayo mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwezvavachaitira nyika kana vakasarudzwa kutungamira kana kuti manifesto. Bato iri rashurawo veZANU-PF vari kuti havasi kuburitsa gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaAmos Midzi nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mabasa avo ndiwo uchapupu hwavo nekudaro havasi kuzopedza nguva vachinyora manifesto. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Patisu sebato taakuchiita manifesto launch yedu kuparura gwaro rezvemifukidzo nemapromises atida kupa vana veZimbabwe. Saka launch iri kuitwa musi weMonday chaitira paHarvest House. Members of the media, members of the diplomatic community vari invited nemembers of civil society vakainvaitwa uyezve totovainvaita kuti vange vachiuya vatinge vachiparura gwaro reupfumi hwenyika kuti inenge ichifambiswa sei neMDC.
Sei mafunga kuparura gwaro iri kana kuti manifesto? Takanzwa vamwe kuZANU-PF vachiti hapana chikonzero chekuparura gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurirega.
Yeah, ZANU-PF haina urongwa hwekuparura gwaro. Inyaya yekuti izvo nekuti hapana chavakaita for the last 43 years mukati menyika inoyi. Ndofunga mukataura kuti 90% of the population yenyika ino haisi employed. Mukata migwagwa yakaora, magetsi anoenda. Saka hapana chicha chavakati promisa nekuti vanenge vachingonyepa. Last election vakati vanenge vachipromisa vachibudisa majobs 2 million. Padzimwe 5 years chimwe chavakanyepa kuti chii. Saka havana chimwe chekunyepa ndosaka vati havana basa nekuparura gwaro nekuti havachina chekunyepa.
Saka gwaro iri rinenge richitarisa nyaya dzakaita sei chaizvo?
Gwaro redu reMDC riri kutanga kutarisa chekutanga, riri kutarisa kuti isusu chokuti izvo tichapa dzidzo yemahara kune vana vechikoro kubva grade 1 kusvika form 4. Tichange tichipa iyo health care kune vanhu vese muZimbabwe mahara. Kuzoti maternity inenge iri yemahara kuvana veZimbabwe nekuti totarisa kuti tii kuti maternity kubara mwana inenge iri national service. Tikutarisa zvakare kuti tinge tichipa maloans nemagrants kune vana vechikoro vanevebva kubva form 6 kusvika kuuniversity and other tertiary institutions. Tobva tabva ipapo tiri kuenda kuti kutarisa nyaya dzekuti izvo magate nekane kuwandudza upfumi hwenyika kuti mukatarisa kuti inini vana veZimbabwe vada kuzviitira. Saka tichapa maloans nemagrants uyezve kune madzimai nemayouth kuti vange vachizviitira. interest free loans. Saya tuti patiungu, ziku formalize the informal sector. Tika formalize the informal sector, mchana kuti take base inenge akura. Take base ikakura, mnika yane marito yunga dizani gwagwa. Ikutinga majeji, ikuta development mnika.
Mutawariri, wavamonzora wa Lloyd Damba, vari parunare muarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika ye Central African Republic iri kuvhota musarudzo ye referendum yakanangana nekubvunza vanhu kuti vanobvumidza here mutungamiri wenyika kuti atemerwe makore ekutonga kana kuti kwete. Vakawanda vakatambira kuti mutemo uvandudzwe zvinenge zvoreva kuti mutungamiri wenyika iyi vaFaustin Achange Taudera vanenge vokwanisa kupinda zve musarudzo kechitatu muna 2025. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vakuru vakuru vemuRussia vanoti ndege nhatu dzemhando yemadrones dzekuUkraine dzarwisa guta guru renyika iyi reMoscow kukakuvara munhu mumwe chete uye zvikamanikidza kuti imwe nhandare yendege imbovharwa. Russia inoti Ukraine yaedzawo kurwisa dunhu reCrimea rayakapamba muna 2014. Chimwe chombo chakandwa neRussia mudunhu reSumy chaurayawo munhu mumwe chete muUkraine. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Nokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naadvocate James Bayanai. Urototi tinokutambira nemufaro pachirongwa chedu advocate.
Ndinotenda chaizvo nekutambirwa pachirongwa.
Tiri kuzwa kuti pane chirongwa chamuri kuita chekuendesa mabhuku kuZimbabwe. Mukatudza kuti chiri kufamba sei?
Isusu through foundation yedu inonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust iyo zvakare inorana maprograms akaita seZimbabwe Spelling Bee nemamwe maprograms anongobatsirawo nyaya dzeeducation dzeliteracy muZimbabwe. Tinotumira kubva kuAmerica nekune dzimwe nyika dzakaita seUK maeducational materials akanosanganisira machildren's books, malibrary books. We have even a scholarship at Norana, ikoko kuZimbabwe. Kuti zvibatsireo vana kuinteresa culture, ye of the reading culture. Ngosimudzirawo zvikoro zvinenge zvinoda rubatsiro. Tinoendesa mabooks iwaya. I think kubva patakatanga kuendesa mabooks iwaya, tichitaendesa mabooks akawanda chaizvo. Probably anodarika 300,000 kubva pakatanga program iyoyi, and next 2 months time tine zvakare rimwe container riri kuenda kuZimbabwe.
Munopani mabhuku aya?
Tichatargeta mostly disadvantaged schools kunzvimbo dzatisina kunyanya takabata, tichisanganisira kumaTebelelands, Midlands Province nekumasvingo. Asi dzimwe nzvimbo zvakare ndinovimba tichasvika kana paine vane zvikoro zvekuti vanonzwa kuti vanoda rubatsiro rwedu, vanongotibata.
Mungatudza kuti mabhuku aya munenge mawana kupi chaizvo muno muAmerica?
So muno muAmerica tinoshanda nemapublishers akawanda, saka tinongoti even vamwe vanobatsirawo maorganizations emuno ivo ndovo vekuti tinovaudza type yemabhuku atiri kuda. Saka hatingotori mabhuku chete, mabhuku akangodaro daro chete. Tinotaura mabhuku atiri kuda, mabhuku atinoziva kuti anokwanisa kuzobatsira vana kumusha. Mabhuku akaita se madictionaries, manovels, machildren's books, ese akadaro iwayo. Uye nemamwe mabhuku emalevels akasiyana siyana anokwanisa kuzoneswa mumalibraries.
Saka munenge muchishanda sei nehurumende, nekuti vamwe vanomboti zvinotinetsei kana vachida kutumira zvinhu zvechikoro kuZimbabwe uko nemitemo yakawanda wanda?
Isusu kubapa taka tanga saingua na atinuti isusu tikango nyora mapepa matamba anodiwa tikango waendesa azembo ita dambu tigora kanyanya atina kunge taka mbundi tabata ala maribu no taka kura kura kunyeze machuti tango requesta oma ribeti tichingo piwa taka atina titine dambu ziko rakanyanya ni nyaya ni urume ni nyaya izu. I mean, we've been doing this for a long time now, and I would say I can get any answer. It's not an example to go around.
As Goro Zamurkupa is the Zirku Tambiro say Mabuku, Makambo, Pavakuti Ogudi.
Ah, Tapas Goro Zakawan is a good Vakavan Mukayenda page Pedu, Panon Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, Zimbabwe Youth Development Foundation Trust. Muno ona kuti we have been all over the place. Tashika kusikoro zvakawandisa and ikoko vanhu vanofara chaizvo nekuti tinovabatsiridza kugadzira ma library kana vaine library because library inofanira kuita mabhuku and mabhuku curriculum based books and other relevant books futi because mu library munhu akapinda mu library ngaaone zvese zvese mu library zvinobatsira. Hazvizi nyaya yekungoti tinofokasa nemanew ventures nemachi mabhuku aya atinongoziva ekuzimbabwe chete asi tiri kuti vana ngavave ne a broader knowledge saka tinoisa zvese mabhuku asi atinoziva ari relevant maschools ari kufara chaizvo haavese maschools vese atakaenda vanhu vanofara nerubatsiro rwatinovapa.
Mataurawo nyaya yekuti pane scholarship iripo zvinofamba sei munosarudza sei vanokwanisa kuzobatsirwa?
So isusu right now tinongodzila ne mostly ma primary schools ndo akanyanya atinobatsira ekumaruwa saka iko zvinotanga tine scholarship one yanga chirana kwachirumanzu iyoyo tinongoshandawo nema partners edu tinongo identify exceptional but less privileged children saka ivavo toyedza kuvabatsira to the best of our abilities. Atina kwanisa hedu kubatsira munhu wese asi tinongoti zvatinokwanisa izvozvo ndo zvatinoita saka tinongotiwo vamwe vanotinyorera vamwewo tinoita kungaidentifya eschool tongorequesta kuti tinoda kana vana vakatsi pano pachikoro totopiwa list tototanga kushanda navo.
Aiwa tinokutendai zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda chaizvo maita basa. Uye tinokutenda nebasa guru ramuno.
Aiwa tinotenda. Manga makateerera kuna advocate James Bayanai. Aiwa amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum chamunopakurirwa natanonoka Wande.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Aniraka naka vatereri ndini tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vakatinyorera pamusoro penyaya yezvidhori zvepabonde naizvozvo nhasi tinoda kupedzisa nyaya iyi nekunzwa kune vamwe venyu. Ngatinzwei kubva kumutereri wedu wekutanga, munotiko pamusoro penyaya iyi mukuru wangu?
Panyaya iri kutaugwa iyo yekuti vakadzi vanoshandisa dzimwe nzira pakuzvifadza. Iyoyo iyo bhaibhiri harina kunyarara sezvandawa umwe muteereri achitsanangura. Ukaverenga pana vakorinde vekutanga chapter 7 verse 4 inoisa pachena kuti mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume, nemurumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi. Saka ukaona murume ave kutsvaka nzira dzekuzvifadza warasika. Murume paanongotsvaka nzira dzekuzvifadza mukadzi achafari. Mukadzi akatsvakawo nzira dzekuzvifadza murume wake achafari. Saka nzira yachona iri pakuti murume woga woga paari ngaaedze nepaanokwanisa napo kutsvaka nzira dzekufadza mukadzi wake nekuti ndiye unomufadza. Haagoni kuzvifadza. Then even womukadzi wofuti anofanira kutsvaka nepaanokwanisa napo nzira dzekufadza murume wake nekuti murume wake haagoni kuzvifadza. Bhaibhiri harina kunyarara, rinotaura kuti ava vaviri vanofadzana. Mudzimai kufara kwake kuri kumurume wake kwete kuchidhori.
Tinotenda zvikuru ngati tinzwai kubva kune umwezve mutereri wedu. Ndiri kutaura naniko vakuru vangu?
Makadini matononoka wande. Ini ndinoitwa Pastor Mataruse. Avo vari kuti Bhaibheri riri silendi panyaya yezvemasturbation nekushandisiwa kwezvidhori pabonde kuzvifadza vanogoti riri silendi pakudii, ndopatoda kunyatsokunyatsonzwa because masorts ose eupombwe nechichi zvakabuda mubhaibheri. Saka kana vachiti zviri silendi vakuzama kureva kuti kudii, hazvisi kutaurwa papi uye mavhesi api asingatauri izvozvo.
Tinotenda zvikuru Pastor Mataruse. Ngati tichinzwai kumuteereri wedu wekupedzisira. Chakuunzai munyaya iyi chiko, mufundisi Moyo?
Ngatiregai neniwo ndipindewo mudariro panhau yanetsa iyi yezvidhori nekuzvifadza. Pane dambudziko guru raitika mukati mevanhu vakawanda. Nhau yekutenga zvidhori inhau yakaipa, haina kunaka. Asi nokuda kwezvikonzero zviri kusangana nemadzimai mazhinji kana kuti nevarume vazhinji mukati medzimba dzavagere, madzimai mazhinji varume vavo vakaenda kunze kenyika kumabasa ari kure, vamwe havadzoki. Vamwe varume vaenda ukoko vanosvika vanozvifungira ivo votsvaga vamwe madzimai mavadzimai vachisara vasina vavainavo. Ndo zvimwe zvizhinji zvinozoita kuti madzimai akawanda apese aakutenga zvidhori kuti vagone kuzvifadza, iri nzira yekuda kusevha muchato. Koita futi chechipiri, dzimwe nguva mukati medzimba foni inenge ichiramba kuita oni, zvinopeisira kuti vana baba vanopeisira vaakungokonga kuvata mukati medzimba foni yaramba kuita oni, vana amai vorara vachichemazvo. Nekuti vana baba vazhinji dzimwe nguva vanozvifungira paupenyu hwavo, vakadozvifadza ivo kwonguva diki pana amai vadopedza, vana amai vorara vachema. Saka zvimwe zvinokonzera kuti madzimai apeisire aakuzoshandisa dzimwe nzira dzakadaro kuti vazvifadze. Koitawo varumevo variko vanodarovo kuzvifadzawo namavoko, nenhaya yekuti mukati medzimba madzimai anenge achiramba achiva nenharo, zvinopeisira zvavabopoto. Saka dzimwe nguva munhau dzekutenga izvidhori izvi inhau dzokusevha mamarriages avo kuti havasarasikirwa nemutsato. Saka zvakada kufanana nekuti varume inzwai, zvingava chinhu chakaipa hongu ndizvo hatirambi. Zvinozofadza here kuti mai unenge unavo iwe uri kure wechifara uri kwauri ukoko vopeisira vakundotsvaga umwe murume kana kuti kuita chikomba kunze? Rinova riri dambudziko. Saka dzimwe nguva kana vachidero inhau dzekusevhawo mamarriage, nokuti mune matambudziko mazhinji ari kusangana nevanhu mukati memagariro avo nomudzimba. Zvinoita kuti madzimai adaro nokuti vamwe varume vakabva vaenda gore rose murume apo anenge ari kwaari asi iye kwaari. Saka zvinokonzera kuti zvinhu zvakadaro zvivepo. Saka kushandiswa kwezvidhori kune zvikonzero zvizhinji muvanhu vakawanda.
Vateereri, pari zvino nyaya iyi tochingoisiya yakadero. Vane mibvunzo kana vane zvavanoda kuzivisa vamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 5 Yada 1, Highlanders 1 Ngezi Platinum 0, Herentals 2 Cape United 1, Black Rhinos 1 Simba Bora 1, Green Fuel 2 Triangle 0. Zvabudawo kumakundano eWomen's World Cup FIFA ari kutambirwa kuAustralia neNew Zealand. Colombia 2 Germany 1, Switzerland 0 New Zealand 0, Norway 6 Philippines 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vanga vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kunkai nekumarondera.
varikuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia Kasukuwere voshora vamunangagwa vachiti vanopindira mune zvematare. Tasuka kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 30 kuNtulikazi 2023 Mokip Stove. Endaba zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abantu enkayi izulu lomhlaba ngesikhathi ekankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Nelson Jamiza uthi uhulumende wakhe uza kuqhula ezomnotho lokunye eZimbabwe engavotelwa ngoZulu. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU PF namhla bahambe emhlanganweni webandla leZANU PF enkayi lapho umongameli Emmerson Mnangagwa othembise abantu izulu lomhlaba engabiselwa esikhundleni sikamongameli mhlaka 23 Ncwabakazi, kubika uEzra Jesus Banda.
Bebetabela bekita njalo besiza esivele emlonyeni emhlanganweni webandla leZANU PF ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Mnangagwa wabekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, amalunga eZANU PF alezikhundla amaTheveland kanye lezinye izabelo. Wayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko labanye. Unike inkokheli zomdabu imbuzi. Unike izikolo ezintathu amakhompyuthas okuthuthukisa izifundo esigabeni lesi. Mnangagwa uqale ngokubonga abantu benkayi ngokumsekela wahaya abadabula isizwe samaNdebele ngamakhosi akhona ukuthi baziqhenye ngesizwe sabo.
Ngifuna ngithi mina kumkhosi zike zakambayo inkosi uMzilikazi nenkosi uNobhemuni. Khangela abantwana bakho.
Uthe leZimbabwe lizaqhubeka phambili ngentuthuko lanxa safakelwe izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga. Mnangagwa uthe uhulumende wakhe wagebha idamu elikhulu lokutada inhlupho lwamanzi emathelen north lakobulawayo elegwayi Changani Dam kuyelo kwakha esitishi esikhulu sikagesi esewange unit 7-8 ngakho-ke amagesi ngasahluphi.
Kathesi amagetsi sekhona. Abantu bangakangele nyama badala yokuma ukuthi inyama iseyimoza iselamanga. Kathesi amagetsi sekhona. Inyama engabona undize umtshengise ukuthi kunjani abona kona.
Ubuye watshela umbuthano lo ukuthi uzagebha izikotsho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke. Wathembisa ukulungisa umgwaqo osikwakobulawayo usiya enkayi leminye. Umnumzana Richard Moyo umgcinihlalo webandla leZANU PF esebenzisa emathele north uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kamnangagwa.
Ukuthi wasukumisa idamu esaleselehlula amadoda lamadoda since 1912 amakhiwa abuye umbuso wamakhiwa waze wadlula, but wena your excellency usuliyakhile idamu lonyaka siyabamba amanzi.
Abakhuluma ngakangaka ngomgwaqo wenkayi bulawayo road osugugudeke okwamangalisayo. Uhulumende wehluleka ulungisa umgwaqo lo okweminyaka neminyaka wona uqakatheke kangaka. Kuthi abalufuna umnumzana Nelson Chamisa ubesenkundleni yerudaka sedam emarondera laphathela abantu ukuthi uzalungisa konke okubahluphayo.
We are the answers to the problems of this nation. We are the solution to our challenges.
Yes, sir.
We are the
kusekelwe ngumkakhe unkosikazi Sithokozile Chamisa ocela abantu ukuba bavotele uChamisa.
Chamisa hoye! Shanduka muZimbabwe! Shanduka muZimbabwe! Shanduka muZimbabwe! Makati yenyu mure marondera. Let's go and vote big, win big. Zimbabwe for everyone, my child.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhetho ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga, umseramo ngameli waleli bandla, uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancedisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe isikhathi sokuvala kwe-nomination court sesitshayile, uyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu, siyamkhampenela nationally, siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu President Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla leMthozi Republic Party layo liyancintisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kwelikamthwakazi abafika i-72 ebulilima, eMangwe, koBulawayo bangu-18 naseMatinot. So-ke siyalicela-ke mthwakazi omuhle ukuthi chasani ama candidates ethu ayemthwakazi Republic Party.
Kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wethelela eBhinga esiyakhankasela ukhetho oluzayo uza kuya eCourt Park ke ngolwesithathu. Ngimana Studio 7 ngisenkayi kamaramu Ezra Chisa Sibanda.
Siyohangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakumanyano we-ECOWAS bathe gwaqa kwele Nigeria lapho bakhulumisana khona ngokuhluthunwa kombuso libutho kwele Niger. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Russia lihlasele esigabeni sesumi kwele-Ukraine emadabuka kusana namuhla, njalo ele-Russia lithi ele-Ukraine lizame ukuhlasela ibutho lalo e-Crimea ngama-drones afika amathumi amabili lanhlanu 25. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula, wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo uba yinkosi yesizwe seMandebele. Ye baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo, kunjani baba?
Siyabonga mhlonishwa, ninjani lina?
Hayi, siphile kakhulu. Ye so sokulungiselelwa-ke imzilikazi day, akusitshela ukuthi amalungiselelo ami ngani?
Abantu bonke mpela lala eGoli siyalungisa, siyaqoqana. Uyayiwa 9 September sikoBulawayo. Kunamakhosi avele esikhukhuni la eSouth Africa abafuna babe nathi. Bayathembisa amabutho akwaZulu ukuthi labo bazahaya ama-iquanta mhlawumbe ezimbili labo babe khona. Kodwa-ke hhayi, indlela zonke zikhomba koBulawayo mhlaka 9 September. Siyakhuthaza abantu indawona zonke ukuthi mpela sihlangane sithi 9 AM amabutho abe sevela matha bese siya khona emhlahlandleni.
Ye, singathi lo nyaka abantu libathembisana.
Lo nyaka ngihlonishwa into mpela enkulu ukuthi sibonise ukuthi isizwe sikamzilikazi siqhele kangakanani. Sifuna abeSuthu, sifuna amaZulu, sifuna amaPedi abe khona, sifuna amaVenda abe khona, sifuna amaTsonga abe khona, sifuna amaKhalanga abe khona, sifuna ingungu yesiKhalangeni lana eqala ithi gwi, siyayifuna emhlahlandleni. Sibonise ukuthi isizwe sikamphakazi sibunjwe mpela ngezizwe ezingu-13, akusothi ngoni kuphela. Abembembesi amaXhosa nawo siwamenile, sifuna ubuzwe be njenge-Rainbow Nation buphelele bubonakale lo nyaka emhlahlandleni.
Singathi kuqakatheke kangakanani ukwenzakala khonokho?
Lokho lisiko lethu, yibuntu bethu. Sikhumbula inkosi uMzilikazi Mhlonishwa eyenza isimanga yahlanganisa izizwe eziningi yazenza zaba yisizwe esisodwa. Okubonisa ukuthi abantu bangaphila ndawonye ngokuthula nawukuhloniphana loba bekhuluma indimi ezehlukeneyo. Ukuthi ukwehlukana akutho ukutha, kodwa kwehlukana ngendimi ungalibumbanisa libukeke libe bahle njengoba ngisho nje kuyinto esizigqaja ngayo ukuthi sisizwe sisodwa esibunjwe ngenhlanga ezingu-13.
Ye, abanye abantu babuza ukuthi lokho okuvunulwayo okwesintu bakudinga ngapha abantu babuza sibili.
Imvunulo mhlonishwa iyatholakala esidoli siqala ukuba khona kodwa abayifunayo bayasithinta ngapha ebholi siyabaphathela. Okunye phela bakuthi abantu abesudu bathi hayi thina senisivunule isisingoni sithi kubo ha-a lingafaki nje isingoni gqokani lokho lano okungokwenu ngokomdabu. Yikho imvunulo umthwaliswa hayi okwamanje satholakala kakhulu egoli umuntu angalayezela siyamphathela kodwa isitoli ndileqala ukuba la ikakhulu umqhele abafana siyafuna mpela babe nemiqhele indawana yonke kodwa-ke kuza kuya kukhulakukhula sikwenze ukuthi kube neshepu kobulawa yedayisa imvunulo.
Ye, lo-ke ngubaba uBonwell Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula, khuluma lathi ekhona ngale kwele South Africa. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungadinwa kusasa ba
ngaboka mthembu ubona
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngake sizweni ngelizwi esiyakwabelana lona namhlanje silithola encwadini kaLuka chapter 18 iverse 6 lo 7. Kufundeka kanje ke verse 6. Wayesebalandisa lo mfanekiso ukuthi umuntu othile wayenomkhiwane ujalwe esivinini sakhe weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini bekasuke iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Lapha uJesu usinika umfanekiso wokuthi kathi kahle kahle nxa umuntu asithi umntwana egumeni ukhangelelwe ukuthi abe njani, uthi ufananisa impilo yomuntu lesihlahla somkhiwa esasihlanyelwe esivandeni, kumbe labo uhlanyelwa khona izihlahla kungaba yi-orchard kumbe ungaba kungaphi nje labo besihlahla esikumele sithele izithelo ngesikhathi esithize. Besikhangele-ke nxa sesikhangela lapha emindenini abantu nxa behleli abazali labantwana, nxa ngithi abazali angitsho abazali begazi kuphela kodwa ngitsho nje abantu abasebangeni lokuba ngabadala kumbe ngabazali esigabeni. Abantwana sisitsho bonke labo abasakhulayo ababe bekhangele ngamehlo abazali. Bakhona abantwana abathi nxa bezelwe phakathi kwemuli benze izinto ezingabonisi ukuthi ngabantwana abaqoqekileyo, ngabantwana ababuthekileyo, abazibuthayo, abahloniphayo, abazwisisa lokho okumele bakwenze. Bahloniphe abazali, bahloniphe osowabo, bahloniphe umphakathi, bahloniphe uNkulunkulu imbala. Bathanda ukubizwa ngezibongo langendawo lapho abavela khona uze bezihaya ngezangelo lezitshemo zabakubo, kodwa izithelo abazithelayo kusukela egumeni usiya emphakathini nxa bengabasebenza lasemsebenzini kazitshengisi ukuthi ngabantwana abaphuma lapho kukhangelelwe ukuthi babe ngabantu abanjalo. Bayazenzisa nje benze izinto ezingelangqondo, ezingabukekiyo, ezingakhwabithekiyo. Abanye le nhlamba idlalela endebeni zabo, kabazili ukudelela bedelela abazali bedelela lomphakathi badelela loNkulunkulu uqobo yiko uJesu uthi khangela ke abantu abanjalo kambe ngabantu abanjani bona labo nxa sifuna izinto ezinhle kubo yasizitholi yini ukuba baphambanise umhlaba ngoba uthi esiza efuna izinto ezinhle akafumana ngasithelo kuwo izithelo izinto ezinhle isithelo lalo ibala liyatsho yinto ekhwabithekayo esiza umphefumulo wabaningi baningi abantwana abayizithelo ezimbi kubengenziwa ngabazali abanye bezenzisa nje abantwana siyakhuthaza ukubana kababe izithelo ezinhle ebazalini lemphakathini asikhulekeni baba thixo sicela ukubana izithelo zabantu bethu babe izithelo ezihloniphayo zona labazali baze bahloniphe lawe lomphakathi ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathi lokusasa sikusizwe kwamanje ezabatsha Wezabacha namhla sikhoxa lo Thandi osebenza kwele South Africa. Thandi siyawamukela kuhlelo kunjani mama?
Hayi, baba jike kwele South Africa, si right nje sihlezi kodwa akukho right, futhi iyakhona inzini.
Akusebenzekile.
Kuyasebenzeka dube khona lokhu nje abantu abaningi bayakhitshwa emsebenzini nje semsebenzini after sokufuneka amaphepha esikhathi esiningi uma udinga umsebenzi njengathi ma singanamaphepha sokuyahluka.
So wena kodumi njani konapho ngamaphepha?
Mina ngiyaphela kwabaduba ngilalutho nje ngabe lela kumsebenzi wakhona ngiyawuqala 2020 ndoko ngisebenza khona emakhishini.
Ye, so kunjani usebenza emakhishini?
Kuyasebenzela duba kodwa imali yakhona ayikho ayingezelelwa angifuni ukutshela amanga babaduba.
Akusitshele sikuthi nxa liphuma lisiyatshona uyabe usenzani vele emakhishini khona?
Yebo yithi azinathi umsebenzi wami unzima ma ungalasindi ngiyaclina kulezi nto lezi zabalungu ezivumayo nthi uyazibona lezi zinto ezivumayo mina sengijayele ngiclina nje ngihlala lazo eyi-one yakhona vele singijayele isingazi khona kunzima kakhulu babadube ma ungalasindi emakhithini umsebenzi osemakhithini ayenkulumeli
so singathi-ke uyaklina okunye uyenzani usichasele nje ujule kancane
mina just umsebenzi wami ngokuklina nje ngokufida izinye izinto zisambulunga ekuseni ma ngingena ngoba ngimthole sehandle kumele ngikline ngimfide ngizibone ukuthi yonke into everything right
so kodwa singathi amasenti kumbi njani kodwa
hayi amasenti dube ngizwa ngikhala nje amasenti awekho babadube angisingikhuluma amanga
ye manje uzayenzani njengoba kukhanya kuhlobanga
abadube kunzima ayikho into ongayiyenza ngoba sembambelele khona ukuthi angeke ngize ngi-chance amasenti akule ngizothola lapho kunzima khona abazofuna izincwadi mina njengokuba ngingala zincwadi ngihlezi lapha kule South Africa ngihlezi ngokungekho emthethweni
ye kodwa ubona zane uzahlala kuze kuthini awufisi ukubuyela ekhaya
ngiyafisa babadube ukuthi ma kungashintsha ekhaya ilizwe lethu lingabe right duba akusekho umuntu ofisa ukuhlala lapha akusekho dube especially amarenti asibulala kakhulu babadube akusekho umuntu ofuna ukuhlala kule indawo
Yes, siyawuza kakhulu Thandi. Phosa elokugcina khona.
Ya, mina jike into engayitshela uhulumende wethu ukuthi mani uyasintshela njenge-youth esezimfaka ukuthi kube khona lokhana into yenza ilize litshintshe babadube into yokuqala sibe le mali yethu. Ayikho ukuthi ma sisekhaya sisebenzisa imali yamanye amazwe kubuhlungu kakhulu lokuduba.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke. Namhla-ke besixoxa lo Thandi ukhona ngale-ke kule South Africa. Sibonge kakhulu Thandi ungathini lokusasa.
Okay, nami ngiyabonga babadube.
Le yiStudio 7 esalasa eZimbabwe. Lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo selikhokhela ngemiklomelo ezikhombisa phezu kwengalani yemiklomelo iqembu le-Islanders. Intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njandi usibhala lolu daba.
Ikamla elenda zichayele ngezi Platinum Stars nye wanganya mzalwe nubuse mkunle nye paopap na mkhayamini Oshosele ikamule poso ngoli North Chikuwa Njalo limpumela ichokuba ikamule ya elenda zile miklomelo nga machima matatu les kombisa 37 Higantele ngezi lona wilo ilishe zenda unye swile ngalane ni ile miklomelo nga machima matatu Kwa minye mizalwe zalwe na mkhay ikamule Black Rhinos libe mjigilo panga wanga wandele Simbapora na sepata Ikamule tiana mosli chayele yata nge 5 ka 1 na sepapa fields Ikamule triangle li ngocho nge 2 ganya ngele cream fuel nga sekipo Kutele Rentals lingobele Caps United nge 2-1 na se Mandava Imele Studio 7 ngobula wayo ngeucho Joseph Njanji
Kusenjalo, wadalela ikembu lebula wa wandara su Bishop Moyo Uzitaa isfuba nga matota na ake Hala njele enyawe nilwake Atina esedalela ama kembu ama kulu kwele Zimbabwe Kupika njalo u Joseph Njanji
Bishop Moyo ukhulele enjube kobulawayo lapho adlala khona ibhola labadlali abaludumo babalisa uRaman Gumbo noRichard Ndlovu ufunde eMthethe kanye leMpophoma lapho adlale khona labanye abadlali abaludumo abagoqela uAlexander Maseko
tengiqeda lapho esikole ngadlalela iBulawayo Wanderers dlala kwamaplane yathi uyaphila uhlala eMpophoma la East Tizi lami the other people ndlala kuGora yiMajuda labo Charles Wadau Edie Zimunya, the captain, the late Noel Nyoni, Labo Roni, Maseko, Stanford Ntini, Elvis Chiweshe, Labo Nasilale, Labo Bora. I remember saying and saying retirement, Hamba Labo James Banda. Sometimes, such a city Zupo, that is the Tosi, Labo Paralue, Wange. That's what I'm Bopo. I come back, I'm Tati Wange, Vizu Lala, but Lala Wange, Mashanti, and I was senior team, Lala Wange, Kunu Fanalwa. There are a lot of former good players who play under us, namely the Munsem brothers, of Victor, or Peter Munsem. We formed a side. Dlali for the Sega cool. Elalubuwa is Zimbabwe. Oh, it's not Dlala, my team are going Ah, Babi Kolisa, no matter what we're talking in football, we're going to put on a portal.
Umoyo Mwisega Tabani, wadlalela amaqembu abalisa ele Highlanders kanye lele Haumain kanye lamawele uElvis loKelvin bona abadlalela iqembu leDynamos uthi laye kutsheni bakhe wasala kancane ukubadlalele iqembu leDimbare
There's a time ukuthi ngahamba ngahlala eHarare sezamacostes adlalela eNichimota Airport ekuDivision 1 At that time I used to practice leDynamos iDynamos wadlalela kulo Joshua at one stage ngadlala ezinkeza 3 and 4 They really wanted me to play for Dynamos kuyikuthi nje ngaleso sikhathi ngathi zizomsebenzi kaTV Stars naye Then I'm a QM like a player. I thought you're not going back in. Hey, Harari Simbuye Pulawai. I mean, I really wanted to play for E-Dynamos. But then I just got one other match. Ah, I'm not going to have E-Dynamos. I'm not practicing E-Dynamos. I'm not going to have E-Dynamos. I'm not going to have play for E-Dynamos. This Simbuye Ngapa. Because you're probably learning a lot of money. I said, Zala Lami. I'm not going to have to develop a whole lot. At least, you own a one spot. SK.
Umoyo utibu ya mchabulisa. Uba matota na haki. Amfuzile. Mjala mavili. Ya inelise. Uta lila ikambule. Dynamos inangazanga enelise ulitalila.
I'm happy with our friend Mazali Dynamos today, but they are left footers like me and they play very well. I like the boys. I know they've played for FC Platinum for 7 years. Rabupo Chipa, Omni Wai Zambia, Kevin. Well, kanye abantu ona bafuzuba ngakubuye ngalolu hlozi ibhora vele in my blood ngiyathanda ibhora ngiyathanda kakhulu ngenhliziyo yami kakhulu ubaba wami futhi wayelithanda ibhora edlala itshorosho
umoya uthi umehluko okhona ebholeni lakulezi nsuku lelakudala yikuba kulezi nsuku akusela abagadli ababukhali
ibhora lakudala lalikholisa Mina kufanga le indlela there's too much passing ku 18 area. Thina kusasa ku 20 meters sasichama shota. Sasichaza la mashota ingena. I think if we can improve on that. There's too much passing in that box. I remember a commentator here Zambia City in the box you open fire. I think if we can improve on that our football will go a long way.
Ngesikhathi esadlala umoyo ube ngumgadli kodwa uthi ubesenelisa nokudlala lasemuva njengalokho okusenza amadodana akhe angamawele uElvis loKelvin ngesikhathi besakhula ikanti uThabani yena ube ngumgadli odlale waze wadlala laselizweni laseCyprus ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Black Tivos. Eyomfana ophuma phansi lwagwele konjobela isigaba igama elithi Black Tivos igama lomculo nje kodwa elokuzalwa ngeprosper mti. Ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalele uZulu. Kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi. Kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi kimi. Hayi kumbe kuwe mlaleli kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo. Kule ngoma ngisebenzisane no DJ Sly we True Tune Records. Sibenzisane no Kreshi D kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi kona uma platform nalipechile Facebook Black Tivos ya ngiyathulakala futhi kunjalo ngilapha eSouth Africa la engihlala khona ngisebenza kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe kumanje ngisabhizi ngelinye i-track nje elikhuluma ngamasiko ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumphakazi amasiko kasalandelwa so likhona lelinye i-track engigizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculo abachiyachiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye abafuna ukungithola efonini bangangifunela kule number ethi 27 717 816308 +27 717 816308. Ngiyabonga balaleli.
Spantini sikufisela inhlanhla jakale kaya singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abantu enkayi izulu lomhlaba ngesikhathi ikhankasela ukhetho olukhulu olozayo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende wakhe uza kuqhula ezomnotho lokunye eZimbabwe engavotelwa nguzulu. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.